Vamnangagwa vazivisa zviri pamutemo kuti sarudzo dzichaitwa mumatunhu mapfumbamwe uye dare renomination court richagara musi wa7 Mbudzi. Matunhu ari kuitwa mabyelection anoti Bedbridge West, Binga North, Bulawayo South, Cowdery Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mabvukutafara, Mbopoma Musilikazi neNgeta. Izvi zvinotevera kudzingwa kwenhengo dzeTriple C makumaviri neina muNational Assembly nemudare reSenate zvichiitevera tsamba yakanyorerwa matare maviri aya nevari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo Chabangu. VaChabangu vakadzingawo makanzura akawanda acho ari ekuguta reBulawayo uye vanga vari meya wemasvingo muzvayo Chantel Chuara. Mutevedzeri wemutauro weTriple C vaGift Hostelo Siziva vati vari kushamiswa nekutarwa kwezuva resarudzo pachine nyaya iri kumatare uko vari kupikisa masimba akasvipa vaChabangu.
Nekuti isu seTriple C hatina vanhu vatakaita record, therefore hakuna byelection tinofanira kuita. Chechipiri, zvinoratidza kuti hurumende yavamunangagwa ine huge interest munyaya dzatachiona vhiki rapfuura dzemariko, nekuti after vaita zvinhu zvavo zvichiri mumatare dzimhosva vamhanya kunoita proclaim vachiratidza kuti their objective and agenda ndeyekuti vaparadze bato reruzhinji reTriple C. Mhosva yeTriple C iri nyaya yekuti Triple C yakahwina maelection akapfuura.
Asi nyanzvi mune zvemutemo uye vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 vari kuArusha kuTanzania kuti hapana pamutemo chinomisa vamunangagwa kuti vatare mazuva esarudzo sezvo vakaziviswa kuti nzvimbo idzi hakusisina vamiririri.
Hapana pamutemo chinokonesa vamunangagwa kuproclaima maelection dates kana padeclare wavakansi. Sokuziva kwatiri kuita, Speaker of the National Assembly vamudenda vakatoendesa mashoko kuzeki nekuna ivo president kuti mavhakanzi akadeclarewa. Hongu nyaya ichiri kudare, asi hazvireve kuti kana nyaya iri kudare zvimwe zvese zvombomira.
Chipangamazano chePeople's Party vaHerbert Chamuka vaudza Studio 7 kuti vaNelson Chamisa vaifanirwa kutanga vatsvagurudza nhoroondo yenhengo dzavo, asi vatiwo vanoona sekuti bato reZANUPF haridi bato rinovapikisa.
Pati yeZANUPF haidi kuona vaChamisa vachikondesa as a presidential candidate kana kuti pati yeTriple C ichifiudha maMP muparliament. Saka chiri kutodiwa ndechekuti pati yeTriple C haisi kutombodiwa zvachose nepati yeZANUPF, nekuti ZANUPF inoda pati inoita zvido zvayo, kwete pati inenge ichiopoza. Saka kureva kuti muZimbabwe muchava neone party state yeZANUPF ndo agenda yayo.
Dzimwewo nyanzvi dzinoti vamunangagwa vari kutara mazuva esarudzo panguva iyo nyaya yakataurwa nevaongorori vesarudzo veSADC neAfrican Union isati yakurukurwa nezvayo nehurumende nemapata anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.